manera kana kamuri yeZimbabwe ino studio 7
tichitefenyura tiri mu Washington DC
lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
Manero akanaka vatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu kurume 2022 makatirira ku studio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ne studio 7 iri mu Washington DC Tinotenda kuti makwanisa kuva netsu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti ezvino zviri muchirongwa chedu chanhasi.
Chikumbiro chedu kudare chachiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjwe inova amendments act number 2 usiwe parutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofanira kunge zvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Dare repamusoro-soro reconstitutional court ratanga kunzwa nyaya dzakakwidzwa kumatare dzine chekuita nekuvandudzwa kwebumbiro remitemo kana kuti constitutional amendment number 2. Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Tokozani Kupe vokurudzira mapato anopikisa kuti abatane. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden Utaura nasi zvakadzama pamusoro pemamiriro akaita zvinhu munyika yavo uye nezviri kuitika kuUkraine. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiva kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Dare repamusoro-soro reconstitutional court nasi razivisa kuti richapa mutongo waro panguva yarisina kutara panyaya yakakwidzwa kudare iri nemumiriri wedziva rasekwa mudare reparamende vaBrian Crozier neVeritas yekuti constitutional amendment number 2 ibviswe sezvo yakapasiswa zviri kunze kwemutemo. Godwin Mangudya anotipa nyaya inotevera.
Vatongi vedare iri avo vange vachitungamirirwa nemutevedzeri wevatongi munyika Justice Elizabeth Gwaunza vati vachatura mutongo wavo pazuva ravasina kupa. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwezvirongwa muVeritas Valizwe Jamela vaudza Studio 7 kuti vakamirira mutongo wedare nemaziso matsvuku.
Dare harina kuzokwanisa kupa chisungo charo nhasi. Mutongo wapfuudzirwa mberi tingati chisungo chedare chapfuudzirwa mberi inonziyo pachirungu judgment yareserved tichazomirira kuti tinzwe kana judgment yared ndopa tichazodamwa nedare takudzwa kuti dare rinoti chipai maringe nenyaya iyi. Chikumbiro chedu kudare chachiri chekuti mutemo uyu wakaita kuti constitution ichinjwe inova amendment act number 2 usiwe parutivi nokuti maitirwa wakaitwa hausi kuenderana nezvinofanira kunge zvichiitiwa maringe nemaprocedures akaiswa mubumbiro redu remutemo reconstitution.
Gwetara vamushoriwa vaCrozier neVeritas vatenda ibiti vaudza dare kuti mutemo uyu unofanira kuraswa nekuti paramende yakachikora bumbiro remutemo apo yakapasa bhiri iri. Vabiti vati bhiri rakapaswa neparamende rakasiyana neiro rakaburiswa mugwaro rehurumende reGovernment Gazette rakaendeswa kune veruzhinji. Vati pane zvimwe zvikamu zvainge zvisiri mubhiri rekutanga zvakawedzerwa muparamende pane chimwe chikamu checommittee stage. Semuenzaniso vati zvimwe zvange zvisiri mubhiri rekutanga inyaya yekuti mukuru wevatongi mutevedzeri wake pamwe nevatongi veconstitutional neSupreme Court vanogona kuwedzera mamwe makore mashanu pabasa kana vasvika panguva yekuenda pamujandigere. Vabiti vati izvi zviri kunze kwemutemo vachiti chikamu 328 chebumbiro remutemo chinosungira kuti chose chinoda kuvandudzwa pamutemo chinofanira kuburiswa muGovernment Gazette uye veruzhinji vanofanira kupiwa mukana wekupa pfungwa dzavo. Vatiwo mutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa vakachikorawo mutemo nekusaina bhiri iri vasina kuona kuti bumbiro rakatevedzwa here pakupasa bhiri iri. Asi gweta reparamende Advocate Tawanda Zhwarara vati hapana chakakanganiswa neparamende vachiti mutemo yeparamende yeStanding Rules and Orders inocherechedzwa nebumbiro uye paramende inobvumizwa kushandura mabhiri. Gweta remutungamiri wenyika Advocate Tembingosi Magwaliva vatiwo mutungamiri wenyika haana chaakatadza pakusaina bhiri. Kupaswa kweconstitutional amendment number 2 act gore rapfuura kwakamutsa mutauro munyika mushure mokunge mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vashandisa mutemo uyu kuwedzera makore pabasa emukuru wevatongi Luke Malava mushure mokusvitsa makore ekuti vaende pamujandikere. Gweta rinorwira kodzero dzevanhu vakudzaika dzere vaudza Studio 7 kuti dare rikatambira chikumbiro chevatatu ava zvinoreva kuti vamalava vanenge vave kuenda pamujandikere.
Izvo zvireva izvo kuti zvese zvinenge zvakaitwa kubvira bhiriroro parakaita mutemo zvinenge zvava null and void, kusanganisira nyango ivo vakazopinzwa kana kuti vakaelevhetwa mumaofisa vakapinzwa nekuda kwebhiriirori. Saka zvive zvakureva kuti munhu kana wanga wakazowana basa nepamusoro pebhiriro irika zvine zvese izvo zvinenge zvisiri pamutemo.
Kunze kwenyaya yavamushoriwa vaCrozier neVeritas, pane mamwewo masangano akaita seLaw Society of Zimbabwe neZim Rights ari kupikisa mutemo uyu muconstitutional court. Mune imwewo nyaya mudare nhasi, dare iri ratiwo richazivisa mutongo waro panguva yarisina kutaura pachikumbiro cheZim Rights chekuti Constitutional Amendment number 2 Act ibviswe sezvo pasina kutevedzwa gwara pakuumba mutemo uyu. Gweta reZim Rights vatonderai Batasara vaudza dare kuti mutemo uyu wakapaswa veruzhinji vasina kupiwa nguva yakakwana yekupa pfungwa dzavo, asi magweta eparamende nehurumende anoti veruzhinji vakapiwa mazuva mashanu ekupa pfungwa dzavo. VaBatasara vatiwo bumbiro renyika mutemo wakakosha uye paramende yaifanira kupa vanhu nguva yakareba kuti vape pfungwa dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Godwin Mangudla.
Mutungamiri wechimwe chikwata cheMDCT Dr. Thokozani Kupe vakurudzira mapato anopikisa kuti abatane, vachiti kusabatana kwavo ndiko kuri kupa kuti ZANU-PF inderere mberi nekutadza kutungamira nyika. Kudzanai Musengi anotipanyaya inotevera.
Vachitaura pamusangano wavaita nevatapi venhaumu Bulawayo nhasi, muzvare Kupe vati bato rezanupf riri kuramba riine masimba zvisinei nekwavati kutadza kutungamira nyika kwaro. Vakati izvi zviri kukonzerwa nekuti mapato anopikisa ari kuita mazvake mazvake achitadza kubatana. Vati bato ravo rakatora danho rekusakwikwidza musarudzo dzemabielection nekuti havasi kuda kupatsanura mavhoti, uye vachataura munguva inotevera kuti vari kutsigira ani musarudzo idzi. Vati zvakakosha kuti mapato anopikisa neveruzhinji vanoda shanduko munyika vabatane.
It is in this spirit that I'm urging the nation to rally together and to encourage each other to be active participants in national processes, especially in the ongoing voter registration blitz.
Ndiri kukurudzira vanhu vose munyika kuti vabatane, uye kukurudzirana kuti vawanikwe vachida kupinda mune zvinhu zvenyika zvakakosha zvakadai sekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota uko kuri kuitwa pari zvino. Chokwadi ndechekuti chero tikave nemubatanidzwa wemapato anopikisa, kana kuramba tichingogununʼuna nezviri kuitika munyika hazvibatsiri kana tisina kunyoresa kuti tigokwanisa kuvhota.
Muzvare Kupe vatiwo pane zvakawanda zvakatadzwa nevatungamiri vemapato anopikisa kubva zvakavambwa bato reMDC, vakati zvakakosha kudzidza kubva kunhoroondo iyi. Vati kupatsanuka kwemapato anopikisa kune chekuita nekushaya hanya kwave kuita veruzhinji panyaya dzekunyoresa kuti vagokwanisa kuvhota, vakatsinira kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane.
Collectively, myself included, we have made mistakes. It is high time we acknowledge and take note of our mistakes and use those mistakes to shape our future.
Isu vemapato anopikisa kusanganisira ini pachangu, pane zvatakakanganisa, uye yasvika nguva yekuti tibvume kuti takakanganisa, uye kuti tidzidze kubva mukukanganisa uku kuti tikwanise kuronga ramangwana rakanaka.
Muzvare Kupe vakurudzira komishoni inoona nezvesarudzo yeZimbabwe Electoral Commission kuti ifambise sarudzo nenzira yakanaka isingaite kuti pave nemakakatanwa, vakashora mirizhonga yakaitika pamisangano yebato reCitizens Coalition for Change, vachiti mapurisa anofanirwa kushanda zvakasimba kuti vari kuita izvi vatongwe nemutemo. Mutauriri webato reMDCT inotungamirwa naDouglas Monzora vaWitness Dube vati vanobvuma kuti zvakakosha kuti mapato anopikisa abatane, asi vati Muzvare Kupe ndiwo mumwe vane mhosva yekukonzera kupatsanuka kwemapato anopikisa.
Munhu ane nhoroondo yeku patsanura opposition politics kuti zvinhu zvirambe zvisina kugadzirisikana mu opposition.
Pane runyare kuperwe kuti Mzvare Kupe vari kuda kupinda mubato re Triple C. Taedza kunzwa kubva kune mutauriri webato iri Mzvare Fadzai Mahere, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi mutauriri webato re Triple C mudunhu reBulawayo vasvitha Nchirodza vati kunyange hazvo nyaya iyi isati yasvika kudunhu ravo, ivo havawirirane nekuti Mzvare Kupe vapinde mubato iri.
Izvinezvi kuti tinzi isusu titumidzwe zita rekunzi CCC chikonzero ndima iKupe naana Monzora hatitendi.
Taedza kunzwa kubva kumutauriri webato reZANU PF vaChristopher Mutsvangwa pamashoko aMzvare Kupe ekuti bato ravo riri kutadza kutungamira nyika, asi nharembozha yavo yange isingadavirwe. Asi vachitaura pamusangano wekutsvaga rutsigiro rwemabaya election muKwekwe nemusi weMugovera, mutungamiri wenyika variwo mutungamiri weZANU PF vaEmerson Mnangagwa vakati mapato anopikisana urongwa hwakajeka hwekuti nyika ibudirire, vachitiwo kutadza kutungamira kwemapato aya ndiko kwaita kuti zvinhu zvoondomoke mumadhorobha emunyika mune makanzura emapato anopikisa. Zvichakadaro, vaNelson Chamisa mutungamiri webato reTriple C vanotarisirwa kuita musangano wekutsvaga rutsigiro rwemabaya election muBulawayo nemusi weMugovera. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Kudzanai Musengi.
Zvichakadaro, chimwe chikwata chebato reMDCT chinotungamirirwa navaDouglas Monzora chadzinga basa meya weguta reChitungwiza vaLove More Michael. Hatina kukwanisa kubata sachigaro webato iri vaMorgan Komichi kuti tinzwe divi ravo panyaya iyi. Bato iri rakanyorera gurukota rezvematunhu vaJulai Moyo kuti vaMaiko vainge vadzingwa mubato, zvakapa kuti vaMoyo vazivise kanzuru yeChitungwiza kuti vasiye basa. VaKomichi vanga vasiri kudaira nharembozha yavo, asi tabata vaMaiko.
Yes, ichokwadi mukoma Zulu kuti ndo zvaitika, but zvisinei hazvisi zvinhu zvekuti zvingatikashikamadza kana kuzvirikana kuti vhundutsa, nekuti yanga iri garoziya kuti ndo kwazvikuenda kana kwazvinosvika. Yanga ingori nyaya yekuti takangomirira musi, nekuti patakasarudzwa tichivhoterwa mugore ra2018 takavhoterwa tiri mutungamiri wababa Nelson Chamisa, ende nanhasi ndo utungamiri watinofamba nawo, ndo utungamiri watinobhiliva mahuri. Uyezve ndinoda kuti ndiitende vagari vemuwadi 7 nemuchitungwiza avo vakanga vakandipa mandate.
Saka zvinenge zvichifamba sei panyaya yehumiriri muwadi 7 kana musisipo? Muchaenderera mberi here muchishanda nevagari?
Zvisinei nekuti izvi ndo zvaitika, aucontinue kuramba nichiseva vanhu vemuwadi mangu, vanhu vemuchitungwiza, vanhu vakaisa chivimbo matiri kuti tishandire vanhu, nekuti nyaya haisi yeavo vari kuita musengabere zvido zvevanhu, but inyaya yekuti tinge tichiseva mainterest avanhu. Ndo zvatichiramba tichitera nekutera donzo rapurezidendi vedu vaChamisa, nekutera musangano wedu weTriple C kuti usimbarare zvakanyanya pagraundi, nekusimbarara kwawakaita nekukura kwawakatoita zvichatifambira mune zvakanaka. Haina hangu handisi kana kuvhunduka kana kurohwa nehana.
Sei muchidaro?
Nekuti zvavatoita izvi zvakatonaka, kutosunungurwa zvakare tichanyatsoseva vanhu tichiita basa redu pasina zvimhingampinyi kana zvimhingaidzo zvevanhu vanenge vachida kuramba vachiita musengabiro wavari kuitawo.
Meya weChitungwiza vadzingwa basa vaLove More Michael vari parunare muHarare. Vateereri veStudio 7, tine chiziviso chakakosha. Musi weMugovera nesvondo wega wega kusvika musi wa3 kubvumbi, tiri kupai chimwe chirongwa cheLive Talk kubva na8 kusvika na9 manheru. Tichange tichitarisa nyaya yesarudzo dzemabaya elections ari kuitwa musi wa26 kurume. Muchirongwa ichi tinenge tichitaura nemi vateereri tichinzwawo kubva kune vari kukwikwidza musarudzo idzi uye nyanzvi munyaya dzezvesarudzo nezvematongerwo enyika. Musakanganwe kuteerera chirongwa chedu cheLive Talk Mugovera nesvondo. Mutungamiri wenyika yeAmerica vaJoe Biden nasi vaparura urongwa hwemamiriro akaita zvinhu munyika yavo, vachitarisa nyaya dzezveupfumi, kuchengetedzwa kwerunyararo munyika mavo uye utano, vachiti vari kubudirira kurwisa chirwere cheCOVID-19. VaBiden vantiwo hurumende yavo ichaenderera mberi ichitemera Russia zvirango zvakaomarara, asi vachipindura Governor Kim Reynolds vekudunhu reIowa vakasarudzwa nebato rinopikisa remaRepublicans kupa divi ravo, vati vaBiden vainge vakundikana kugadzirisa upfumi hwenyika sezvo zvinhu zviri kuramba zvichidhura. Vativo zviri kuitwa neRussia kuUkraine munongedzo wekuti vaBiden vari kutadza kutungamira. Vativo havasi kufara nemadzidzisirwo ari kuitwa vana nhoroondo yenyika muzvikoro, vachiti zvimwe zvacho zvinounza kuvengana. Mukuziya nezvenyaya idzi, Marvelous Mhlanganya uye weStudio 7 abata muzvinafundo Moses Rumano vanodzidzisa paFriends University kuWichita kuKansas.
Ndona kuti President Biden wakasimudza zvinhu zvinokosha zvinosanganisira izvo zviri kuitika munyika yeUkraine, inflation, kukwira kwemutengo necoronavirus.
Takaona vachitsinhira nyaya yekuti vari kuda kuti hupfumi hweAmerica huwanikwe huchikwirira. Makapabatawo sei ipapo?
Ipapo pakandifadza chaizvo, nekuti vari kukurudzira kuti zvinhu zvigadzirwe munyika yeAmerica. Zvinokwanisa kuti mabasa anyutswe, zvinokwanisa kuti hupfumi hwenyika yeAmerica hukwirire uye husimuke, uye vanhu vanokwanisa kuwana mabasa vachishanda vachichengeta mhuri dzavo zvakanaka.
Takaonawo zvakare bato remaRepublicans richiuya richinyomba vaBiden richiti utongi hwavo hausi kunyatsoita zvakanaka muno muAmerica, uyezve ndiwo wadzorera zvinhu mumashure. Munoona sei izvi?
Ndozvakanakira utongi hwedemokrasi, pekuti munhu wese ane kodzero yekutaura pfungwa dzake nekuona kwake. Ndinoona inini maRepublicans aine zvaaitaurawo kuti nyika yeAmerica iri kudzokera kumashure, asi handifunge kuti ndinobvumirana nekuona kwakafanana neikoko, nekuti ndiri kuona matambudziko akaitika akaunzwa necoronavirus akadzotsera zvinhu zveupfumi uye nezvese zvakawanda mumashure. Saka ndinoonawo sekunge maRepublicans anenge ane zvaari kutaurawo sevanhu vachada kuzovhoterwa munguva iri kuteera yatakatarisana nayo pambera.
Takaona vachishoropodza mutungamiri wenyika vaBiden vachiti havana kunyatsosimba, uyezve mabatiro avari kuita zvinhu zviri kuitika muzvikoro haana kumira zvakanaka.
Ini ndinoshanda nezvikoro zvakasiyana zvakawanda, ndinoona kuti zvakaitwa naPresident Biden zvakanaka zvekuti vanhu vadzirirwe kubva mukati mechirwere checoronavirus chanetsa icho. Ndinonzwisisawo hangu zvinotaurwa nemaRepublicans kuti hapafaniri kupuhwaba kana kuti vanhu vakarirwe kuti vagopfeka zvakadai, asi kana paita chirwere chakafanana nepandemic, kureva kuti hachisarudziva kuti uyu muchena here, uyu mutema, uyu anobva kuimba yakapfuma here, kana kuti uyu anobva kuimba isina ba zvakakwana.
Pane zvingadzidzwawo neZimbabwe here pane zvatakaona zvichiitika izvi?
Zimbabwe ine zvakawanda zvainodzidza kubva paState of the Union speech yakataurwa naPresident Biden. Kunyanya-nyanya kuti nyika yeZimbabwe izvimiririrewo mune nyaya dzezveupfumi. MuZimbabwe mungadai muchikurudzirwa kuti tiitewo mafactory, mungadai muchigadzirwa kuti tiite mawarehouse, tichigadzira zvinhu munyika yedu yeZimbabwe.
Muzvinafundo Moses Rumano vari parunare kuKansas. Sangano rinoona nezvesarudzo munyika reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC rinoti vanhu vashoma pane vaitarisirwa ndivo vakanyoresa kuvhota kekutanga mumwedzi wakukadzi. Chirongwa chekutanga chekunyoresa vanhu kuvhota munharaunda dzavo kana kuti mobile voter registration chakapera nemuvhuro, uye chimwe chiri kutarisirwa kutanga muna Kubvumbi. Nunurai Jena anotipa nyaya inotevera.
Vachitaura neStudio 7 mukuru webazi reZEC mudunhu reMashonaland and West vaAusten Lovu vati vanhu zviuru zvitanhatu nemazana mashanu ane makumi mapfumbamwe nevashanu vakanyoresa kuvhota kekutanga kubva musi wa1 kukadzi kusvikira nezuro.
MuMashonaland and West tave nevanhu vakati kuti varegista. Ndingangoti inini tave netotal vanhu vari kutanga kuregista tine vanhu vari kusvika 6595, varume vari 3649, vakadzi 2946.
Vanhu vanoti pakatanga chirongwa chekunyoresa vanhu vainge vari vashoma, asi vanoti vakabatsirwa zvakanyanya nenhepfenyuro dzematunhu dzavakashandisa kushambadzira chirongwa ichi.
MuMashonaland and West tiri kuona kuti pakatanga chirongwa chekunyoresa ichi, zvatakangoonawo zvakaitika jikerere nyika yose, vanhu havana kuuya neuwandu hwavo. Uwandu hwevanhu hwanga hwakati dererei pakatanga chirongwa ichi. mfuwa 1 February. Zvakare Zimbabwe Electoral Commission iri kuita maprograms akati wandei pamaredio zvakasiyana siyana vachiudza vanhu nezvechirongwa ichochi. Saka izvozvo zviri kuita kuti kunyangwe vanga vasina kuwana ruzivo rwakakwana pakutanga vave naro, saka zvakuita kuti vachikwanisa kuuya neuwandu hwavo.
Vanoona nezvesarudzo mubato reCitizen Coalition for Change kana kuti CCC vakuda kwashe chigumo, vanoti vanhu vakawanda vangadai vakanyoresa dai vheki isina kuita zanondega nekuita urongwa hwayo isingabvunze vamwe vane chekuita nesarudzo munyika kusanganisira vemapati ezvematongerwo enyika.
Ngavatikonzawo tiotenda papi nepapi nepapi nepapi. Zvine zvine ownership yetu omukadzi zvine kupita zviita omukadzi. Zvita kuti tiite masendas akanaka, kwete masendas avanofunga iwayo.
Vachiguma vanoti nzvimbo dzekunyoresa dzezek dzainge dziri shoma uye dziri kure nakure zvekuti vakawanda havana kunyoresa sezvo vaifanirwa kufamba mitinhu yakareba.
Vangadai vakaita zvakanaka dai vakanga vaita kuti chirongwa ichi chipinde pawadhi nepawadhi yega yega yemashirani.
Tauri wezanu PF vaChristopher Mutsvangwa vanoti vanga vasati vave neuwandu hwevanhu vakanyoresa kuvhota kuti vakwanise kupa pfungwa dzavo panyaya iyi. Mukuru anoona nezvekufambiswa kwemashoko muboka rinoongorora sarudzo rakazvimiririra reElection Resource Center kana kuti ERC vaSolomon Bobosi Bhunu vanokurudzira zeki kuti ishande nevanopa zvitupa kuti zvive nyore kuti vanhu vanyorese kuvhota uye kushanda nevanoita zvekufambiswa kwemashoko. Sachigara werimwe boka revatori venhau reMedia Institute of Southern Africa kana kuti MISA vaGordon Maunganidze vanoti hurumende inofanirwa kupa maresinesi enhepfenyuro dzematunhu kuti vanhu vakawanda vasvikirwe nemashoko akakosha munyaya dzakawanda dzinosanganisira dzekuvhota nebudiriro sezvaonekwa neZEC. Panyaya yekunyoresa kuvhota kwevakaremara, vanhurov vanoti havana urongwa hwakasiyana sezvo vasiri panzvimbo imwe chete yavanosangana navo. Vamwe vakaremara vanoti nzvimbo dzekunyoresera kuvhota hadzisvikike nevanoshandisa mawheelchair semuenzaniso. Ndakamira Studio 7 muchinoi, ndini Nunurai Jena.
Vana vechikoro mazana mapfumbamwe makumi masere nevatanhatu kana kuti 986 vabatwa nechirwere checovid-19 kubva musi wa15 mwedzi wapera. Pavanhu mazana mana nemakumi mapfumbamwe nemumwe kana kuti 491 vakabatwa nechirwere ichi nezuro, pane vana vechikoro makumi manomwe nevashanu. Nezuro hakuna munhu akafa nechirwere checovid-19 zvasiya vafa nacho kubva zvachatanga kupararira vachingori zviuru zvishanu nemazana matatu nemakumi mapfumbamwe nevashanu kana kuti 5395. Iko zvino tochimbotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. United Nations inoti vanhu vanodarika zviuru mazana mashanu kana kuti 500,000 vatiza muUkraine vachienda kuupoteri uye vamwe vachienda muupoteri uye vamwe vanhu vakawanda vanonzi vari kuenderera mberi nekuedza kutiza hondo iri munyika iyi. Russia yakatumira mauto kuUkraine nechinangwa chekuipamba zvapa kuti vanhu vatize munyika iyi vachienda kunyika dzakaita seGermany, Poland, Slovakia neRomania. Vamwe vakawanda vari kuenda muupoteri vanoti vane urongwa hwekudzokera kunyika yavo kana zvinhu zvagadzikana. Vamwe vanhu vanosvika miriyoni imwe chete nechidimbu vanonzi vakatiza misha yavo asi vari muUkraine makare. Mutungamiri wechitsuwa cheZanzibar muTanzania vaHussein Mwinyi vanoti vari kubatsira zvarwa zvekuUkraine zvanga zvichishanya munyika iyi apo Russia yakatumira mauto kunopamba Ukraine. Zvizvarwa zvekuUkraine izvi zvinonzi zvave kupererwa nemari asi vaMwinyi vati vachazvibatsira kusvika zvinhu zvagadzikana kunyika kwazvo. Hurumende Britain iri kutarisirwa nhasi manheru ano kudzesera kumusha zvizvarwa zveZimbabwe zvingada kusvika kana kudarika zana zvinonzi nenyika iyi zvanga zviri muBritain zvisina magwaro anozvibvumidza kugaramo kanawo kuti zvakapara mhosva dzakasiyana-siyana. Bazi rezvemukati menyika muBritain reBritish Home Office rinoti pane ndege yatogadzirirwa urongwa uhu uye ichasimuka nhasi manheru kuenda kuZimbabwe. Mutauriri wesangano rinorwira kodzero dzevanhu reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vanoti ivo nemagweta ari kumirira vanhu ava vanga vari mushishi kuedza kuti vanhu ava vasadzoserwa kumusha. Muchikamu chedu chatinotarisa zviri kusangana nevana veZimbabwe vari kunze kwenyika, Jonga Kademiri weStudio 7 aita hurukuro navakarimanzira kuti tinzwe mamiriro akaita zvino muBritain.
Ichokwadi hakuna kumira mushe. Hurumende yemunomu yakabata zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda kubvira masvondo matatu apfuura. Saka vari kutarisirwa kunzi vanodzorerwa kuZimbabwe nhasi. Pane chartered flight yakabhukwa kuti iende nhasi manheru anhasi. Tiri kuedza nepatinogona napo kuti tione kuti tingavabatsira sei kuti vasunungurwe. So far tabudirira kuti vamwe vasunungurwe tichisenza nehama dzavo dziri kunze, asi kune vazhinji vachiri panjodzi yekuti vangangoendeswa nhasi mero.
Vamakwanisa kuti vasunungurwe vangani uye zvikonzero zvipi zvaita kuti vanga vachisunungurwa?
Vandinoziva pari zvino igumi nevaviri, asi ndo vandinoziva inini chete. Kune vamwe vanotogona kunge tisingazivi. Vazhinji vacho vasunungurwa chandisiri kuona apa ndechekuti vanhu vanenge vane mhuri, vazhinji vane mhuri muno, vanogona kunge vane mudzimai nevana. Kozotiwo vamwe vanenge vane nyaya dzavo dzanga dzisina kunyatsopera zvakanaka dzekupotera munomu, magweta avo akwanisa kudzisimudzira futi. Saka pakadero kana isati yanyatsopera, munhu anobva asunungurwa. Ngati ndo mapato maviri akwanisa kusunungurwa ivayo.
Vari kudzoserwa kumusha ava zvikonzero zvipi zvanyanya kuti vange vachidzoserwa kumusha?
Chikonzero chikuru chatiri kuudzwa ndechekuti vazhinji vavo vanenge vari vanhu vaya vanonzi vakambopara mhosva, angava makore kana gumi apfuura kana riini. Kana munhu akangopara kachimhosva, vari kubva vati iwewe unhu hwako hauna kukodzera kuti unge uri munomu, saka taakukudzosera kumusha kwako. Ndo vazhinji vacho. Asi kune vamwewo vasina kana kamhosva kavakapara vari kudzorerwa nokuti vanga vakangogara munomu vasina nyaya yavakaendesa kuvanhu vemutemo vemunomu kuti vatsvage ugaro hwemunomu.
Zviri kukanganisa zvakadi magariro evana veZimbabwe muBritain izvo zviri kuitika izvo?
Zvinokanganisa zvikuru, nekuti mukarangarira kuti mukurarama kwatinoita munhu haungori munhu uri wega, unenge uchitori nemhuri. Chero usina kana vana kana mudzimai, asi kuti isusu tiri vanhu vatema tine mhuri, vanga vavana sekuru vazvikuru nechi yetinoti extended family iya, uye unenge wakatovaka ukama nevamwe vakawanda zvizvarwa zveZimbabwe nevamwe vemunomu futi. Saka kuenda kwemunhu mumwe chete kunokanganisa vanhu vakawanda chaizvo veukama, matsawira, shamwari, vanhu vaanoseenza navo. Kunokanganisa zvinhu zvakawanda chaizvo. Kunokanganisa futi nevamwe vari kune dzimwe nyika kana vari kuZimbabwe kwacho.
Ivo vari kudzoserwa kumusha vari kupiwa here mukana wekuti vange vachirongedza zvinhu zvavo zvavanenge vaunganidza muBritain imomo?
Kwete, iroro ndorimwe dambudziko ratinotori naro rokuti munhu anongonobatwa, kubatwa kwavanenge vakaita anenge akaenda achinoripota. Pane mutemo unenge uchiti unofanirwa kupota uchiita kunoripota. Munhu anongoenda achifunga kuti ari kuripota achidzokera kumba, obva atongobatwa ipapo, obva atoendeswa kudetention. Hapana mukana wokuti unonorongedza zvinhu zvako. Saka vazhinji vacho ndosaka muchiona vamwe vachizonge vane mabhegi, machangani bhegi, vanenge vatopuhwa ikoko kudetention kuti angoisa zvinhu zvaainazvo ipapo padhuze nepapo. Vamwe vacho kana akaita laki anogona kuwanawo hama inomuvigira, asi kazhinji panenge pasina mukana iwoyo.
Mutauriri wesangano reRestoration of Human Rights Zimbabwe vapanyika Karimanzira vari parunare kuBritain naJonga Kandemiri weStudio 7. Muchirongwa chedu cheDiaspora Forum na8pm chatinotaura nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, tiri kutaura nezvezvizvarwa zveZimbabwe zviri kudzingwa kuBritain uye hondo iri kuitika kuUkraine, ukowo kune zvimwe zvizvarwa zveZimbabwe. Kana muchida kupinda muchirongwa ichi kana wokutumira mashoko kuStudio 7, shandisai WhatsApp namba dzedu dzinoti 001 202 465 0318. Vanoda kuteerera Studio 7 tibate ina 7 PM pamasaisai anoti 909 AM, 4930-13860 ne 15460 kHz pashortwave mazuva ose. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokoneka ine mufaro ndinwenyu Blessing Zulu ndiri muWashington DC nchiti murare zvakanaka vateereri, ndokusiyai muchinzwa nhau dzeIsindebele.
Soko isika tisenda baku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Kustudio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Olamukela ngenjabulo kuStudio 7 ngolwesithathu mhlaka 2 kuMbimbitho 2022 ngusithandekile Mhlanga. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi kwamabandla aphikisayo yikho osekuphe ibandla leZANU-PF ithuba lokuqhubeka libusa.
Kukhona ke abangakusola mhlawumbe, kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda eUBiden ivele yafika selibila leli bhodo kuncane ekade engabe sakwenza.
Sethula umbiko oqhakathekileyo o-State of the Union. Umongameli Joe Biden wele Melika uthe uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole eleRussia. ELeRussia lihlasela ngamandla ele-Ukraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhe kuqhamuke impi le ngeviki edluleyo. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kona lo umsakazo. Umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe uthi ukudabuka phakathi lokungabambani kwamabandla aphikisayo elizweni yikho sokuphe ibandla elibusayo eleZANU-PF ithuba lokuqhubeka ngombuso ongathakazelelwa ngabaningi. U-Anastasia Ndlovu sethulela lolu daba ekobulawayo.
Lokho kuphume emhlanganweni umkhokheli welinye lamacele awe-MDCT uNkosazana Thokozani Khuphe awenze lentathelo izindaba e-Media Center kobulawayo lamhlanje. UDokotela Khuphe uthi lokho kuvezwa sobala impumela yokhetho olwedluleyo olwenziwa ngomnyaka ka-2018.
In Bulawayo, for instance, it was for the first time since 2000 that the mainstream MDC vote was below 50%, whereas the combined MDC vote would have crossed 58.1%.
Singakhangela ukhetho luka-2018 eMathebeleni South, Mathebeleni North lakobulawayo kuyaveza obala ukungabambani kwamabandla. Ungakhangela kobulawayo kusukela ngo-2000 ibandla le-MDC laba lamavoti angaphansi kwengxenye yekhulu ekhulwini. EMathebeleni North i-MDC Alliance yathola amavoti akusilinganiso sokungama-37 ekhulwini, kuthi MDCT yathola okungaphansi kwe-10 ekhulwini. I-9.5% uhlangene kwakusiba yi-47.3%, okutsho ukuthi ibandla leZANU-PF sasingalinqoka nge-7.8% sihlangene. ELupane West, Nkayi South leNkayi North uhlangene, i-MDC Alliance le-MDCT ivoti yabo ihlangene ibiza kuba nkulu kuleyeZANU-PF ngoba ibingaba lesigaba eziyisificaminwembili kwalitshumi lantathu kwakhona.
Ohlaziya ezombusazwe uMnumzana Efi Ncube ugcizelela okukhulunywe nguMakhuphe.
Ijoyi upolitiki kalisebenzi, akula kufunganani ijoyi uthuba nangisamkhulumisi kuze kube phakade laphakade. Namhlanje liyaxabana, kusasa libe ngabangani. Yingakho kumele abantu bahlale belamathuba ukukhulumisana. Amabholoho okupolitiki kayatshiswa, kusasa umngane uyisitha, isitha ngomngane. Kuhlala kunjalo, abantu kababambisane, badinge ukubambana, badinge ukubumbana. Ukunqoba kuzadinga ukuthi babambisane, basebenze bendawonye, kungakhathalekile ukuthi bona bake bahlukana ngokwembono kusiya phambili.
UMnumzana Elfas Mashaba ilunga leZANU-PF enketha uthi bona abalani lokwenzakala kumabandla njalo akubahluphi.
Yabona abantu abavele bephelelwe
ngabangazi behlale behlangane asiboni ukuthi kuzaphumana sibuyayo sizathatha konke akula lapho esizathiya khona ngabantu abakhanya ukuthi kathesi baphelelwe njengoba nje ukuthi baphelelwe kanti kambe njengoba be lamhla kula triple C lamhla kulalwana kulamhla kulalana labantu bezimbabwe ayelikhangele ukuthi landela njani abantu abangala qiniso abangamanga wani ndawo
isikhulumi se-CCC kwaBulawayo umnumzana Swithin Chiroza uthi akamthembi uMakhuphe ngenkuthazo yakhe
thina njengeprovinsi kwaBulawayo asikahlali phansi ukuthi sicubungule leyo ndaba ukuthi sibe lesinqumo esisodwa okunye namhlanje nguye osekhuluma ukuthi amabandla ebambane ngibona ngani kukhona azama ukuthi asimbokode ngakho ngoba ngo-2017 uBaba uTsvangirai wasungula i-alliance eyalwiswa ngumama Makhuphe waze wahamba e-court wathatha ibizo le-MDC elwisa yona i-alliance so namhlanje ukuthi abuye esithi yena ufuna ukuthi amabandla ebambane angimthembi asimthembi
uZulu uyakuncoma ukumanyana kwenkokheli yamabandla aphikisayo ikakhulu emhlubulweni emandebeleni ikhuthaza abalandeli ukuthi kungakhathalekile ukuthi basekela liphi ibandla lezombusazwe okuqakathekile okwamanje ukuthi babhalisele ukuthola ilungelo lokuvota kanye lokuphuma ngobunenyi ukuyavota ngezikhathi zokhetho mhlaka 26 Mbimbitho izwe liya kukhetho libuyisela inkokheli zekhansili ledale lephalamende ezazixotshiswa ezikhundleni ngendaba zokudonselana kumabandla aphikisayo ngasikhathi sinye abe-commission eqondisa ezokhetho eZimbabwe Electoral Commission baphakathi kohlelo lwabo lokubhalisa abantu ukuba bathole ilungelo lokuvota olwe-voter registration kulungiselelwa lokubumba izigaba ezintsha zokhetho luka-2023 ngimele iStudio 7 ngikwaBulawayo ngingu-Anastasia Ndlovu
Izakhamizi zakoBulawayo ziyenqaba ukwamukela umthetho okhangelelwe ukwethulwa nguhulumende osahlaziywa okwamanje ozalawula ukusebenza kwenhlanganiso yezizimeleyo we-PVO Bill. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngugcweleyo.
Lokhu kuvele namhla emhlanganweni wabekomithi yedale lephalamende e-Parliamentary Portfolio Committee on Public Service, Labour and Social Welfare kwaBulawayo ebihlose ukuzokuzwa imbono yabantu ngokuphathelane lokusebenza kwenhlanganiso ezizimele zodwa. I-PVO Bill yethulwe edale lephalamende ngabezanu PF ngolwezi womnyaka ophelileyo besithi ihlose ukulawula ukubhaliswa kwenhlanganiso ezizimeleyo kanye lokuzenqabela ukuba ziphatheke kwezombusazwe. Izakhamizi zakoBulawayo ziveze sobala ukuthi azivumelani leziqondiso ze-bill leli zisithi ukungenela kukahulumende kuza kwenza ukuthi inengi liswele usizo. Umnumzana Sondlwane Dube umhlali wakoBulawayo uthi uhulumende uhlose ukuthathela uZulu amandla okuyinto engavunywa isisekelo sombuso.
So i-bill lay in terms of our principles of accountability ilama principles are right i-adoption principles are right but indlela abayibeke ngayo ye errong indlela abayibeke ngayo yokuqinisa amandla yokubeka amandla emuntu ne one okuhulumende ikanti constitution yethu iya divide ama powers between uhulumende nama institutions akhe so nxa sokwenzwa kanje uhulumende uzisiba lamandla amane aba lamandla amaningi uyakwansi ukuxotsha ilo bawubani osebenzayo so i-bill lay yona ngayo kumele ithathe isikhathi go consult
Unkosikazi Wayne Dube ophuma kunhlanganiso yabantu abakhubazekileyo uthi akungaguqulwa umthetho okhona ngoba inhlanganiso ezizimele zodwa zibaphathisa kakhulu ukwedlula uhulumende.
Kanti thina njengabantu abakhubazekileyo sisebenzisene ndawonye le Minister of Social Welfare nale ekhulunywayo but asingaze sibone result etangible ebuya masinya futhi from ubona. Sicina sithola usizo kuma PVOs ethu sicina bayanika usizo mayelana ngokuthi ungowephathi iphi njalo futhi izinto zabo zenzakala eHarare kakhulu emahofisi njalo ama PVOs lawa asiniki imisebenzi thina njengabantu abalama disabilities asitholi ukuqhatshwa ngoba kulama discriminations akhona kulokukhangelelana phansi
but ama PVOs ethu la asiqatsha ngelandaba lokuthi ngile disability enjani. So sina sithi hayi abame kancane uku amend ibili leli sisebenze ngokuthi besisebenza njani.
Unkosikazi Busi Masina isakhamuzi semagwegwe old koBulawayo uthi kayisiyo mfihlo ukuthi uhulumende kenelisi ukuphathisa uZulu.
Ngisebenza kakhulu labantwana abangamankazana labomama. Sithola kakhulu uncedo luvela kuma-NGOs. Kulabantwana abaningi ade sebephumile esikolo. Bakhona abanye njalo kade bekhona esikolo kodwa belezinswelo eziningi. Bancediswa ngama-NGOs ubuyela esikolo athengele ibhuku athengele iyunifomu athengele yonke into. Lezi nsuku futhi ngilabanye abantwana abafika 425 abangamankazana bancediswa futhi ngenye i-NGO akade beswela imfundiso yokuthi vele khona ukukhula kuyini. So uhulumende angafuna ukuthi athi yena osethatha kumbeni ama-NGO abe phansi kwakhe kuyayenza ukuthi abantwana abaningi baswele uncedo ngoba yena ngokwakhe uhulumende ehlile ukuthi abagcine abantwana laba.
Umnumzana Nehemia Cholulwa umhlali wakoBulawayo uthi abameli abafakwa nguhulumende kabafezi injongo yabo yokumela abantu.
Uhulumende ube nabantu ade batrusta kakhulu ade bathemba ukuthi bangabaranela into leyo kodwa kwabe sokunanzelela sabe sesinanzelela ukuthi amaminista amaningi balobungudlu bayathi ma sebekhona laphana abasakhangeli into abayilandela phana ukuthi bezomela abantu. So into leyana ayisozi phume kahle. So with this PVO bill esikhona le izenza ukuthi abantu babe loduko oluningi. Labantu abaningi abagogekileyo, labantu abadubekayo abantwana abaye ezikolweni, lanxa ama-NGOs belakho ubudlwangudlwangu ababuyenzayo laphana nalaphana, but uzananzelela ukuthi a little bit of it bayayithatha beyihambise lapho imeli ibe khona.
Laloba iningi likaZulu lingathakazeleli ibill leli, umnumzana Victor Ncube umhlali wakoBulawayo ulombono owehlukileyo. Yena uthi uhulumende lenhlanganiso ezizimele zodwa kumele baxhasane ngoba bele njongo eyodwa yokusebenzelana labantu.
Ngifisa ukuthi ibill leli iphumelele ngoba umsebenzi wama-NGO injongo yawo le government injongo eyi-1 ukusebenzela abantu ngoba kulabantu phakathi bemela abantu behamba nabantu. Inkinga esibuye sibe khona ema-NGOs ukuthi banika ama-youth imali yokuthi bethenge utshwala bebanike lokudla kulokuthi bebanike imali yokuthi kusasa ngikwanise ukuzithengela lezo zinto ngikwanise ukuzenzela yami imali ngingadiphendi kiwo ngothenga esikolo. Why imali yena ingahlanganiswa le-government ukuthi sibekwazi ukuthi siyabuya ngapi ngakho singaqesha understand and futhi sibaleka nje ibhilini le sizathola ukuthi i-government la ile ngqondo ebalulekileyo kulekho njalo futhi is good for the people.
Kodwa imihlangano eyenziwe ngabe committee yephalamende le ngaphambilini eHarare laseRusape ibika imisiwe ngamalunga ebandla lezanu PF. Ngimele iStudio 7 koBulawayo ngingubathabile Masuku.
Ibandla lama-Republicans eMelika lithi ukuhlaselwa kwelizwe le-Ukraine ngele-Russia umlando kamongameli Joe Biden ngoba isehluleka ukuphatha kuhle udaba lobudlelwano lamanye amazwe. Lokhu kuvezwe isiphathamandla saleli bandla unkosikazi Kim Reynolds ephendula umbiko we-State of the Union address owethulwe ngumongameli Biden izolo. Unkosikazi Reynolds unike umzekeliso wokususwa kwamabutho kwele-Afghanistan ngomnyaka odluleyo othi kwabangela ukubhubha kwezinye izizalwane zeMelika kwadanisa amanye amazwe. Uthe umongameli Biden ongoyebandla lama-Democrats wavumela ukuthi le-Ukraine lihlasele ngendlela aphatha ngayo izijeziso eziphathelane lamafutho epetulo kwele-Russia. Kodwa umongameli Biden uthi uphumelele ukuthola usekelo lwamazwe omhlaba ukuthi asole ele-Russia. Asizweni ingxenye yamazwi akhe.
And will not engage in the conflict with Russian forces in Ukraine. Our forces are not going to Europe to fight Ukraine, but to defend our NATO allies in the event that Putin decides to keep moving west. For that purpose, we have mobilized American ground forces, air squadrons, ship deployments to protect NATO countries, including Poland, Romania, Latvia, Lithuania, and Estonia. And as I've made crystal clear, the The United States and our allies will defend every inch of territory that is NATO territory with the full force of our collective power. Every single inch.
Ukuhlaziya lolu daba sixoxele umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi yecubungula izombusazwe.
Uma sibuka umsuka walempi sizakhumbula ukuthi sekulesikhathi eside lempi yaqala ukuphehleka. Yebo kambe ama Republicans kukhona angakusola kuBiden. Kodwa ke uBiden ufika vele ibhodo eselibila. Ngoba lento la eqala khona iqala lemuva lapho amazwe eNATO aqala khona ukwephula isivumelwano esenzeka phakathi kwabo neRussia ngesikhathi ukudilika kweSoviet Union. Isivumelwano kwakuyikuthi amazwe eNATO sikhuluma lapha ngamazwe aseEurope, iBritain, iCanada, iAmerica. Akufanele bebeqhele ukudlula eGermany. Babevumelana ukuthi ukutholakala kokuhlangana kweGermany kuzoba nje iGermany yonke iphelele ezoba ilunga leNATO. La amanye amazwe wona awukwazi ukuba ngama-members eNATO. Kodwa siyabona ukuthi ngokuhamba kweminyaka leso sivumelwano saqala ukwephuka. Yikho ngithi mina uBiden uvele wathola leli bhodo selibila. Uma ngabe kuwukuthi kade sekufika ukuthi sebese-Ukraine ngoba kade sekuyi-Ukraine kuphela kumazwe wonke ayengaphansi kweSoviet Union ebesisele ukuthi ibe yi-NATO.
Kahle kahle kuyini okufanele ukuthi ngabe uMongameli Biden wakwenza umbe ngabe elemelika liyakwenza ngale impi?
UBiden bekufaneleke mhlawumbe ukuthi ubengayigwema impi ngokuthi agqugquzele lamazwe aseEurope ukuthi kuvunyelwane ukuthi iNATO, iUkraine ayisale ingabuthathu ubulunga. Lokho kukodwa ngiyacabanga ukuthi kade kuzayihoxisa impi. Kodwa lapha esikubhekile yikuthi iAmerica isenkingeni yokuthi iphunyukelwa yikuba usikhondla khondla emhlabeni. Njengoba sesibona nje iChina iza ngamandla. Ngalokho bafuna ukwakha kabusha ukuma nokubuseka komhlaba. Lokho ngesingisi abakubiza bethi phecelezi iNew World Order. Kodwa ke uma bekwenza lokho bafuna ukuthi ivune bona baqhubeke kuyibo abaphethe umhlaba. Kukhona ke abangakusola mhlawumbe kodwa ke mina ngibona ungathi le ndoda uBiden ivele yafika selibila leli bhodo kuncane ekade engabe sakwenza. Kodwa ke futhi ukuphela kwayo bafuna ukuthi ivune bona noma ngabe kuwukuthi iUkraine ihluliwe.
Lo umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe esixoxelayo eseJohannesburg kwele South Africa. ELeRussia lihlasela ngamandla eUkraine okulabantu abedlula inkulungwane ezimbili 2000 asebefile selokhu kuqhamuke impilo ngeviki ephelileyo. IReuters News Agency ibika ukuba ELeRussia lithi abantu kumele bebalekele emadolobheni ngoba lizaphosa amabhomba amakhulu azabhidliza inkamba zebutho lezinye. Kodwa uMongameli Zelensky waleUkraine uthi abantu bazilwela ngakho ke abayindawo. Ibutho lakweleRussia elilezimota eziningi eziphandle kwedolobho leKiev lithi zizaqhubeka inkulumo zokuzama ukukhomisana umlotha loba lingasozelekele ukubhomba emadolobheni kulezakhiwo ezihlala abantu esezibhonjwe emadolobheni amaningi. Abadabuka kwamanye amazwe labo sebebalekile elizweni leli bayaphephela kwelePoland, Romania, Hungary lamanye amazwe. Odabuka eZimbabwe yofunda kweleUkraine umnumzana Lyson Moyo utshele Studio 7 ukuthi usefikile kwele Hungary labanye bakhe ababalekele eVenistia National Medical School. Unkosikazi Monica Mutswangwa umphathi intambo kahulumende obona ngwethulwa kwempiko utshele phephandaba le The Herald ukuba sebehlenge izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu 118. Asizweni uKeith Dube weStudio 7 exoxa lengcwethi kwezombusazwe umnumzana Bongani Mkhwananzi ngalolu daba.
Udaba lwe Russia ne Ukraine impela ludaba olunzima kakhulu ngoba kuyakhanya ukuthi iRussia ayizimiselanga ukuhanqwa ngamazwe alamabutho eNATO ende kudala iRussia izama ukuchasisa lokho emhlabeni ukuthi izothatha izinyathelo impela ezilukhuni nxa kuyukuthi izibona isigonjolozelwa ngamazwe alamabutho eNATO njalo esengena cishe egumeni kodwa ke kuluhlupho ngoba thina njengezizalwane zeZimbabwe kukhona izifundi ade zikhona lapho eUkraine esezizithola sezi-stranded sezidinga uku-evacuate-wa njalo ke sicabanga ukuthi ke uhulumeni waseZimbabwe kumele naye abone ukuthi uzosebenzisa amandla ubani noma amaqhinga bani ukuthi azisuse lezo zifundi ngokuphangisa zingakaze zizonakalelwe ozimoshakalelwe kumbe zilahlekelwe izimpilo zazo. Kukhanya kulula ukuthi zizame uku-evacuate via iPoland ma kuyikuthi ingxoxo zama-analyst anything to be best by. So kodwa-ke izizalwane zeZimbabwe ezifunde e-Ukraine sekuzomele zibone nje ukuthi akusho ukuthi for now iy'nhlelo zemfundo zisase-suspended kuze kubonakale ukuthi impi le esiqhamukile izophelela ngaphi phakathi kwe-Russia ne-Ukraine ngoba kuyacaca ngempela ukuthi i-Russia ayidlali madobhe lapha ibhizi impela iyahlasela.
Lo mnumzana Bongani Mkhwananzi ngcwethi ecubungula ezombusazwe ubexoxa le-Studio 7 ese-Johannesburg kwele-South Africa. Live talk namhla kuhlelo Diaspora Forum sikhangela okwenziwa ngabadabuka eZimbabwe asabehlala kwamanye amazwe. AbeZimbabwe abafisa ukuvakatshela kwele Botswana kodwa bengafuni ukuhlatshwa ijekiseni yokuzivikela ku-COVID-19 sebezabhekana le mgoqo emitsha ngemva kokuba lelo lizwe liqinise imithetho kwabangenayo. Intatheli izindaba e-Studio 7 umqondisi Dube usethulela lolu daba eseHabron kwele Botswana.
Ele Botswana liqinise imithetho yalo yezempila kahle eye public health order ngokugcizelela ukuthi izethekeli kumele zitshengise ubufakazi bokuthi zihlatshwe ijekiseni ye COVID-19. Labo abangahlatshwanga balakho ukuhlatshwa ijekiseni le kungelambadalo emngceleni kodwa abangafuniyo bazakwalelwa ukungena kwele Botswana. Umthetho okhitshwe ngolwesihlanu uhulumende weBotswana uthi kodwa labo abazatshengisa ubufakazi bokuthi akumelanga behlatshwe ijekiseni bengavunyelwa bengene. Lokhu kuza ngesikhathi inhlanganiso ezimela ilungelo loluntu zikhala ngokuthi ngesinqumo sakhe uhulumente weBotswana usebamba ngamandla ukuthi abantu behlatshwe ijekiseni ye-COVID-19. Umnumzana Thapelo Ndlovu owe-Community Media Foundation uthi akukho emthethweni ukwalela umuntu ukuthi angene elizweni uma engafuni ukuhlaba ijekiseni.
Maybe you can talk of other measures that will persuade them to do that. But to go as far,
ungakhuluma ngezinye indlela zokuthi abantu behlabe kodwa ukuthi walele abantu ukungena elizweni ngenxa yokuthi abahlatshwanga akukho emthethweni.
Inyathela leBotswana lakho ulimaza iningi leZimbabwe ikakhulu abaphila ukuthenga bethengisa impahla. Isiphathamandla senhlanganiso yobulawayo Vendors and Traders Association unkosikazi Deborah Mkhasa uthi uma kulomthetho kweleBotswana kumele ulandelwe.
Kumele sikubone sikuunderstand ukuthi yinto yelizwe lo yinto yomhlaba wonke. Njalo sakuvuma ukuthi nxa simele sisebenze kumele sizilandele lezo ziqondiso. Njalo lezo ziqondiso zingayichonga ukuthi nxa sesizenzile ukuhlatshwa ukuthi nyabe nihlabele unazibani kumbe nusazibani kumbe niyabe nihlabele ilizwe lenjani. Lokho kuhlatshelwa ukuthi wena ngokwakho uzivikele.
Umkhasa uqhubeke esithi kungalimaza ikakhulu abenkolo ezingahambelani lokuhlatshwa.
Singazi kulalaba kulalaba abalenkolo ezijiyeneyo. So nxa ungathi kumbe niyo affected ngesimiso leso isinqumo esikhulunywe yiBotswana sokumele udlalele khatshana phela. Njalo ngizwile futhi lokubona ukuthi nxa isiqiniseko sokuthi kawumelanga uhlatshwe kumele uproduce kumbeni incwadi ezawutshengisa khonoko kumbeni ubufakazi obuthize.
Kusenjalo leBotswana lithi kubuyiselwe eZimbabwe isidumbu edlule amakhulu amathathu i-305 nyakenye. Wezempila kahle emngceleni weRamokhabane unkosikazi Kinanawo David uthi kunani leli abalikhulu babulewe ngumkhuhlane we-COVID-19. Unkosikazi Soneni Dubo kubhizimusi yokuphathisa imuli ngesikhathi sokufela uthi isimo se-COVID senze ukuthi kube nzima ukuthi bahlawule imali zemfa inyanga ngenyanga.
Before COVID, inani belingani liphezulu kakhulu. Abantu bebhadala futhi kuhle ama-funeral schemes abo. Kodwa-ke i-COVID ithe ifikile yasihlasela, inani lingani lehlile kakhulu ngendaba zokuthi iningi labantu bebephelelwa yimisebenzi. Ngiyakhuthaza abantu ukuthi kuba kuhle ukuthi nxa usegangeni ukwanise ukuthi kwakhona ube le-funeral scheme ukwenzela ukuthi kube lula-ke nxa ubani ungayenzakalelwa ungehlelwa yimfa uyabulakho lapho uqalela khona.
Kule nani eliphezulu elicina lingcwatshwa kule Botswana ihlobo sehluleka ukuhlawula indleko zokubuyisela isidumbu ekhaya. Lonyaka akukhangelelwanga ukuthi kube lesidumbu eziningi esikhathi i-COVID-19 isidedile, njalo iningi kwele Botswana selithole ijekiseni yokuvikela umkhuhlane lo. Ngingumqondisi Dubo wendaba ze-Studio 7 ngisabona kwele Botswana.
Kuhlandla lethu lendaba zezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe, uhulumende weleBrithani ukhangelelwe ukubuyisela ikhaya izizalwane zeZimbabwe ezedlula ikhulu ezancitshwa bupepheli kumbe ezake zadala amacala kulelo lizwe ngomnyaka ophelileyo. Kulezinye njalo izizalwane zeZimbabwe ezabuyiselwa ekhaya ekuthiwa zadala amacala kulelo lizwe, indizamtshina isusa abantu laba ikhangelelwe kusuka namhla ebusuku. UChris Gande weStudio 7 uxoxe lesikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane Zimbabwe ezihlala kweleBrithani e-Restoration of Human Rights Zimbabwe, umnumzana Phanyika Karimanzira, ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Angitsho liyakwazi ukuthi amaviki amathathu adlulileyo uhulumende walapha eBrithani ebamba izizalwane zeZimbabwe bezifaka kuma-detention besenzele ukuthi bababuyisele eZimbabwe. Lezi izizalwane zeZimbabwe eziyabe zilapha kweleBrithani zingakabi lelungelo lokuhlala lapha esingathi yi-stay. So ababanjiweyo laba iningi labo yilabana abanye bangukhona baba lamacala kudala kodwa baphike ejele baphuma, abanye yilabana ade bengasela ndaba esemaphepheni amaphepha esezandleni ze-home office. So abantu laba sekukhanya vele sebezahanjiswa namuhla kule flight ezasuka namhla ntambama iqonde eZimbabwe. Kodwa sizama ukubalwela iningi labo ukuthi baye baphume bangahambi. Senza la magqwetha sikhuluma labo, sizama futhi lokukhuluma le-home office. So sizibona ngazathi iningi labo sizakwanisa ukuthi bangahambi, kodwa abanye bazahamba. I-flight ngiyanamhla ntambama, Wednesday 2nd March 2022.
Bona bangaki abantu abakhanya bekuzaxotshwa, njalo ungasitshela ukuthi belokhu bekhona yini abanye abazalandela bona lapha?
Ukuthi bangaki abantu laba abazahanjiswa namhla kuflight yanamhla asikwazi iqiniso. Sizwa amanamba achiyeneyo. Saqala sisizwa ukuthi badlula ikhulu lamachumi amabili. Kodwa namhla sibe sisizwa ukuthi bangafika amachumi amane. Mina engikhulume labo engingatsho ukuthi ngiyakwazi ukuthi baseka ku-detention abafiki amachumi amabili namahlanu. Kodwa simbona ngazathi mina bazabe befika kubo amachumi amahlanu mangaphambanisi khonapho. Kodwa sicabanga ukuthi iningi labo abasoze bahambe, sizakwanisa ukuthi baphume.
Bona abadabuka eZimbabwe abahlala khona ngapho kweleBrithani batheni ngodaba lolo?
Iningi lezizalwane zeZimbabwe ezihlala lapha kweleBrithani ziyakhonona, ziyakhala kakhulu ngokuhanjiswa okwenziwa abanye bethu eZimbabwe behanjiswa i-home office esingathi i-deportation. Vele ludaba olubuhlungu indaba eyenza ukuthi khona sonke abantu babambeni ngayo nale ndaba, ngoba ibuhlungu kakhulu. Umuntu ma ebuyiselwa eZimbabwe engumuntu osele wahlala lapha eBrithani kweminyaka eminingi, abanye baphosa bafike 20 years, uzachiya imuli lapha, izihlobo, ashiye umsebenzo, achiye into eziningi. Njalo lapha ababuyiselwa khona indawo abasuka khona kudala, bala ukuthi bazaqalisela ngaphi. So izizalwane zeZimbabwe ezilapha kweleBrithani zibambene ngalo nalolu daba asithabi asikufuni vele ukuthi abantu babe beyiswela eZimbabwe sikhuluna ngakho kakhulu
lo umnumzana Phanyika Karimanzira isikhulumeli senhlanganiso elwela ilungelo lezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwele Bilitani e-Restoration of Human Rights Zimbabwe ubekhuluma ecingweni ne-Studio 7 ese-London. Selugqiba lapha uhlelo lwethu lwanamhlanje olivalelisayo yimi usithandekile Mhlanga ngikhona pha e-Washington DC.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7.
Kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupai nhau muririmi rweShona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.